Chidzidzo chedu chakapera chaibva muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10. Chitsauko chegumi cheevhangeri yakanyorwa naMako chinopera nenyaya yaBhatamiyo akasvinudzwa naJesu paJeriko. Jesu akati achisvika paJeriko, Bhatamiyo akanzwa kuti Jesu waipfuura akatanga kudanidzira kuna Jesu. Mushure mekudanidzira, Jesu akamubvunza kuti aida kuti aitirwei. Iye akati aida kuti aone. Jesu akati kuna Bhatamiyo, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo Bhatamiyo akabva apora, akaona, akatevera Jesu munzira. Chidzidzo chedu chanhasi chinobva muchitsauko 11 muevhangeri yakanyorwa naMako. Muchitsauko ichi tiri kuuya zvino kumazuva okupedzisira eupenyu hwepanyika waIshe wedu. Ndakakamura chitsauko chino ndichichiisa muzvikamu zvinotevera. Chikamu chekutanga, Jesu anozvipa kuvanhu vekwake achizvizivisa pachena kurudzi rwekwake kuti ndiye Mesiya. Izvi tinozviona kubva pandima yekutanga kusvika pandima 11. Chikamu chechipiri chine nyaya yekuti Jesu anopa chiedza pamusoro pemuonde kubva pandima 12 kusvika pandima 14. Chikamu chechitatu chinobva pandima 15 kusvika pandima 21, ipapo Jesu anonatsa temberi. Chikamu chechina chiri pamusoro pemunamato kubva pandima 22 kusvika pandima 26. Chikamu chekupedzisirawo chinobva pandima 27 kusvika pandima 33. Muchikamu ichi Jesu anobvunzana nevatungamiriri vezvinamato. Chitsauko chino chechi11 muevhangeri yakanyorwa naMako chinotaura nekutarisa mazuva matatu ayo Jesu akapinda muJerusarema. Ini ndinoti kupinda kwake kunonzi kweumambo kwakanga kusiri iko zvachose. Kwaive kupinda kwaJesu muJerusarema pachena kekupedzisira paushumiri hwepanyika. Jesu akapinda muJerusarema mazuva matatu akasiyana, kwete zuva rimwe roga. Ndinofunga evhangeri imwe neimwe inopawo mamwe maonero akasiyana neimwe evhangeri pamusoro pekuya kwaJesu muJerusarema. Zuva rekutanga paakapinda waive musi weSabata. Akadzoka iri svondo akanatsa temberi. Akazodzokazve nemuvhuro akachema pamusoro peguta. Ngatipfuurire mberi nenyaya inotevera. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti kugamuchirwa nekushumira musimba, kugamuchirwa nekushumira musimba. Chikamu chandaa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti Jesu anogamuchirwa paJerusarema. Jesu anogamuchirwa paJerusarema. Ngatitange kuverenga kwedu tichiverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima yekutanga. Mako chitsauko 11 pandima 1 inoti, vakati vachiswedera Jerusarema paBetifage neBetania pagomo remiorivhi, akatuma vaviri vavadzidzi vake. Takaona muzvitsauko zvishoma zvapfuura kuti Jesu ainge ave kuenda Jerusarema uye ainge ave kunotarisana nerufu rwemuchinjikwa. Iri ndiro svondo rake rekupedzisira reupenyu hwake hwepanyika. Betania neBetifage maguta maduku aive kune rumwe rutivi rwegomo remiorivhi kubva paJerusarema. Iko zvino Ishe Jesu anopa zvekuita kune vaviri vevamwe vavadzidzi vake. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 kubva pandima yechipiri kusvika pandima yechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 kubva pandima 2 kusvika pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, akati kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi pakarepo, kana muchipinda mauri muchawana mhuru yembongoro yakasungirwa isina kumbotashwa nomunhu. Muisunungure mugouya nayo. Kana munhu akati kwamuri, munoitireiko kudaro? Muti, Ishe unoida, pakarepo uchaitumira zvepano. Pane kutsanangura kuviri pamusoro pekuti Jesu aizotasva mbongoro achinopinda muJerusarema. Ishe Jesu vanogona kuti vanga vachitoziva chinhu ichi kare, sezvo vaive Mwari pachavo uye vachiziva zvose. Ichi chinhu chinogona kuva munana kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Zvose izvi zvinogona kuti chaive chinhu chainge chakatorongeka. Ndinofunga kuti Jesu ainge agara azvironga kare kuti chinhu ichi chiitike saizvozvo. Kana ukazvitarisa nenzira iyo uchaona zvazvinoreva zvakanyanya. Chinhu chikuru chiri kuitika pano ndechekuti Jesu ari kuratidza simba rake. Inzwa kuti, zvanzi kana pana anenge abvunza pamusoro pembongoro, muti, Ishe anoida. Kuratidza simba ikoko. Apo vamwe vairunga kumuuraya, vamwe vaimusimudzira. Patinoverenga, tinoona kuti tine zvikwata zviviri zvevanhu kunyange nanhasi uno, ndizvo zvazvakaitawo. Tinoona kuti vakapinda muguta vakaona zvinhu zvakaitika sezvazvakanga zvarehwa naJesu. Ngatinzwe kuti evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 kubva pandima yechina kusvika pandima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 kubva pandima 4 kusvika pandima 6 panoti kudii. Vakaenda vakandowana mhuru yembongoro yakasungirwa kunze pamukova pamharadzano dzenzira. Vakaisunungura. Vamwe vakanga vamirepo vakati kwavari, munoiteiko zvamunosunungura mhuru yembongoro? Vakavaudza sezvavakarayirwa naJesu vakavarega. Muteereri, hanzi vakavaudza sezvavakanga varayirwa naJesu vakavarega. Tinoona kuti vakatevera zvavakanga varayirwa vakadzoka nembongoro kuna Jesu. Ngatinzwe ndima yechinomwe kusvika pandima yepfumbamwe pachitsauko 11 muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 7 kusvika pandima 9 panoti, zvino vakauya nemhuru yembongoro kuna Jesu vakakandira nguo dzavo pamusoro payo akagara pamusoro payo. Vazhinji vakawarira nguo dzavo panzira navamwe mashizha avakanga vatema kubundo. Avo vakanga vachitungamira navakanga vachitevera vakadanidzira vachiti, Hosana, ngaakudzwe iye unouya muzita raShe. Ngaukudzwe ushe hwababa vedu Dhavhidhi hunouya. Hosana kumusoro-soro. Ina handifunge kuti chinhu ichi chakafadza vanhu veJerusarema. Chero nevaRoma chaivo, handifunge kuti zvakavafadza zvachose. Kupindawo kuchaive chinhu chikuru uye kupinda kweumambo. Pano tinongoona vagareriya vashoma. Chinhu chinofadza chete ndechekuti Jesu anopinda achizvipa pachena iye pachake. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 11. Inoti, ipapo Jesu wakapinda Jerusarema mutemberi akati aringa-ringa zvinhu zvose zuva zvarakanga ravira, akabuda akaenda Bhetania navane gumi navaviri. Pane zvinhu zviviri pano zvinokosha zvinoda kuonekwa. Zviri pachena kuti musi uyu waive musi weSabata, uye vaitsinhana mari nevaitengesa zvipfuwo vanga vasipo. Pazuva iri akapinda semuprista mukuru kuti ape chibayiro chinogamuchirwa naMwari chichipiwa nokuda kwakwe iwe neni nekuda kwezvivi zvedu. Mudikani, ndinoda kuti ucherechedze chinhu ichi kuti Kristu haana kumbopedza usiku ari muJerusarema, asi akadzokera Bhetania kunopedza usiku ariko. Tinogona kuti haana kuda kurara muguta rakamuramba. Ngatipfuurire mberi tichiverenga pandima 12 kusvika pandima 14 tiri pasi penyaya yekutukwa kwemuonde muchitsauko 11 cheevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 kubva pandima 12 kusvika pandima 14. Shoko rakanyorwa porinoti, fume mangwana vakati vachibva Bhetania akaziya Zvino akati achiona muonde uri kure una mashizha akaenda kwa achiti zvimwe ungawana chinhu pauri. Zvino achisvika pauri haana kuwana chinhu asi mashizha bedzi nokuti yakanga isinguva yamaonde. Akapindura akati kwauri, kusava nemunhu unozodya zvibereko pauri nokusingaperi. Vadzidzi vake vakazvinzwa. Aya aive mangwana acho nezuva rechipiri uye vaibva Bhetania. Iri raive zuva rechipiri achipinda samambo. Chiitiko chidiki icho chichakakonzera kunyongana pazuva iri akatuka muonde akazonatsa temberi. Rudzi rwavaIsraeri namaonero angu rwunomiririrwa nemuonde uyu. Chinhu chinondifadza pano ndechekuti chidzidzo chino ndechemweya. VaIsraeri vaive nemashizha ekunze ezvinamato asi vasina zvibereko. Ndinofunga kuti ndizvo zvakangoitawo chechi yanhasi. Ndinofunga kuti ndicho chinhu chaitaurwa namuprofita Isaya pana muprofita Isaya chitsauko 29 pandima 13. Kana ukazoverenga unonyatsoona kuti ndizvo zvakaita chechi nhasi. Ishe Jesu akatuka muonde, muonde ukaoma. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 15. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 15 inoti, vakasvika Jerusarema akapinda mutemberi akatanga kubudisa vaitengesa nevaitenga mutemberi akawisa matafura avaitsinhanisa mari nezvigaro zvavaitengesa njiva. Pano tinoona achinatsa temberi. Johani anotitaurira kuti akanatsa temberi pakutanga kweushumiri hwake, uye pano tinoona achinatsa temberi pakupedzisira kweushumiri. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri, uye wakanga usiri musi wesabata, waiva musi wesvondo. Vanotsinhana mari vainge vave mutemberi vaive nemusika wemari pavaimirira avo vaibva kunze, nokuti vose vaibva kunze havaigona kuzoshandisa mari dzavo. Saka vaitozofanira kushandura mari dzavo kuti vagone kushandisa mutemberi. Vanhu ava vaiti kana vashandura mari, vane chikamu chavaizoda kubva kune vavanenge vashandura mari dzavo, kana kuti tinogona kuti vaiitawo zvechimbadzo. Dzimwe nguva kwavari zvaishanda, asi ndizvo here zvainge zvataurwa naShe kuti yaizova imba yemakororo. Mudikani, ichi ndicho chinhu chakaipa. Ndosaka nhasi uno vanhu vazhinji vachida kutanga vaongorora masangano emachechi kuti aakamira sei vasati vava parubatsiro kana rutsigiro. Unoona, kuzviratidza kwake saMesiya kwakanga kusiri kupinda kweumambo muJerusarema. Jesu akarambwa, asi havasi vose vakamuramba. Vamwe vakamugamuchira. Ndambotaura ndichiti pazvinhu zvakadai izvi panova nezvikwata zviviri. Saka vamwe vakamuramba, vamwe vakamugamuchira. Ndizvo zvinongoitikawo chero nanhasi uno. Vamwe vari kumuramba, vamwe vachimugamuchira. Asi ini ndinofara kuti izvozvo hazvishandure urongwa hwaMwari. Iko zvino tinosvika pazuva rechitatu. Ngativerenge Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 20 nendima 21. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 20 nendima 21. Shoko roupenyu rinoti, vakati vachipfuura napo mangwanani vakaona muonde waoma kubva pamidzi. Petro akarangarira akati kwaari, Rabhi, tarirai muonde wamakatuka waoma. Izvi zvinopa kana kuti zvinokonzera kuti Ishe vape chidzidzo pamusoro pekunamata. Vakashamiswa nemuonde wainge waoma. Jesu akatanga kuvadzidzisa pamusoro pemunamato. Ndima 22 muEvhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 22 inoti, Jesu akapindura akati kwavari, ivai nokutenda kuna Mwari. Zvinofadza kuti chidzidzo ichi chemunamato chakabva panyaya yekuda kunzwisisa kwaPetro pamusoro pemuonde wakatukwa ukaoma. Unoona, chinhu chekutanga pamunamato kutenda muna Mwari. Munyori wetsamba kuvaHebheru anozviburitsa pachena mumashoko atinowana mutsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima yechitanhatu, tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 6 achiti, kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Kana usina kutenda, hama mudikani, wakangofanana nomupengo anotaura ega. Kutenda kuna Mwari ndicho chinhu chekutanga wena. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 23. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 23. Panoti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoti kugomo iri simudzwa ukandwe mugungwa, asinganyunyuti mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo. Iyi ndiyo imwe ndima isinganyanyonzwisiswi nevanhu nhasi uno. VaKristu havazvidi kuti vasudurudze makomo, kwete, asi zvinoda kuti vapiwe simba rekuti vagone kusangana nemakomo ezvinetso zuva nezuva nematambudziko vachikunda. Mudikani, usatombondinamatira hako kuti ndisudurudze makomo awa atinoona, kwete. Kana ndikaasudurutsa zvodi, zvobatsira chii, zvobatsira ani? Asi ndinoda kutaurira kuti ndinoda kusimbiswa mumunhu wemukati naMwari, uye kuti ndipiwe kutenda chaiko iko. Izvozvo chete, hama mudikani, chinova chinhu chikuru kupfuura kusudurutsa makomo. Ini ndinofunga kuti ndicho chete chinhu chinokosha. Ndinofunga kuti Jesu chaaitaura pano paaipa mufananidzo uyu wezvinoonekwa ndezvekuti aida kunyanyosimbisisa zvinoitwa nemunamato. Nokumwe kutaura, airatidza kuti munamato une simba rakadii. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 24. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 24 inoti, saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvose zvamunonyengeterera nokukumbira, tendai kuti mazvigamuchira mugova nazvo. Mudikani, iva nekutenda muna Mwari. Haufaniri kuita sezvaunofunga iwe, asi unofanira kutenda muna Mwari kuti zvose zvaunokumbira zviitike muupenyu hwako. Ndima 25 nendima 26 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 25 nendima 26 dzinoti, kana mukamira muchinyengetera, kanganwirai kana mune mhaka nomumwe kuti naBaba venyu vari kudenga vakukanganwirei kudarika kwenyu. Asi kana musingakanganwiri imi, naBaba venyu vari kudenga havangakukanganwirii imi kudarika kwenyu. Hechino ichinhu chinofanira kuitwa nemunhu iye pachake, munamato wake usati wanzwikwa kana kupindurwa naMwari. Mweya wekusaregerera unodambura simba remunamato. Mwari akatiregerera nekuda kwaJesu. Ndiyo nzira yatakaponeswa nayo iyoyo. Asi iwe neni, kana tichida simba muupenyu hwedu, tinofanira kuva nekuregerera. Ichi chinhu chinokosha kwazvo. Mudikani, ngatipedzise chidzidzo chedu chanhasi tichitarisa musoro weshoko unotevera, unoti iwo, simba raJesu rinobvepi? Simba raJesu rinobvepi? Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kugamuchirwa nekushumira musimba. Kugamuchirwa nekushumira musimba. Iko zvino ngatitarisei chikamu chatiri kuzopedzisa nacho chiri pasi pemusoro wekuti simba raJesu rinobvepi. Zvakanaka, ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 27 nendima 28. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 11 pandima 27 nendima 28 shoko ramwari rinoti vakasvikazve Jerusarema zvino vakati achifamba mutemberi vaprista vakuru navanyori navakuru vakauya kwaari vakati kwaari munoita zvinhu izvozvi nesimba ripiko ndianiko wakakupai simba iri kuti muite izvi pano unoona kuti vachiri kungomutsvaga chete nekuti vachine ruvengo uye vanoda kuteura ropa vanorwisana nesimba rake vanoda kuziva kunobva simba rake ngativerenge evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 11 pandima 29 nendima 30 evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 11 pandima 29 nendima 30 dzinoti Jesu akati kwavari neni ndichakubvunzaiwo shoko rimwe mundipindure neni ndichakuudzaiwo simba randinoita naro zvinhu izvozvi rubhabhatidzo rwaJohane rwakabva kudenga here kana kuvanhu ndipindurei muteereri ari kubvunza mubvunzo pano kuti rubhabhatidzo rwaJohane rwakabva kupi uyu mubvunzo wakanaka kwazvo waive mubvunzo waitemesa musoro vanhu vechinamati dai vakati rwakabva kudenga iye aizoti zvino sei musina kurugamuchira dai vakashoora Johani vanhu vaizovagumbukira nokuti vamwe vainge vagamuchira Johani Jesu aingova pamhinduro dzaivasiya vaine mubvunzo ivo vaifunga kuti vaipfidzisa Jesu asi kuna Jesu chaive chinhu chidiki kwazvo nhasi tichapedzisa nokuverenga evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 11 kubva pandima 31 kusvika pandima 33 evhangeri yakanyorwa namako chitsauko 11 kubva pandima 31 kusvika pandima 33 shoko roupenyu ipapo rinoti vakataurira navachiti kana tikati kudenga uchati makagoregerei kumutenda asi tingati kuvanhu here vakanga vachitya vanhu vazhinji nokuti vose vakanga vachiti Johani muprofita zviro kwazvo vakapindura vachiti kuna Jesu hatizivi Jesu akati kwavari neni handingakuudzivo simba randinoita naro zvinhu izvi tinoona vachizoya kuratidza Jesu kusaziva asi ivo vachiziva havo chokwadi vanhu ava vanga vasingatsvaki mhinduro chavaingoda ndechekuda kuona chavangamubata nacho vachimupomera vakanga vasina pfungwa dzekumutevera chero dai aizova pamhinduro chaiyo haasi kuvapindura nekuti iye haasi kuwira musungo kana mumuteyo wavo kwandiri ini zvinongondiratidza unhu hwake hweumwari mabatiro aaita vavengi anoratidza chete kuti aive mwari mudikani ndinoda kukuudza kuti kana munhu akauya kuna Jesu nemubvunzo Jesu anopindurawo nemhinduro chaiyo dai vanhu ava vakabvunza nemwoyo wose vachirevesa Jesu aivapindurawo nemwoyo wese chero apa ini ndinoti Jesu akapindura nemwoyo wose wose nokuti akavapindura zvakaenderana nekusanzwisisa kana kuoma musoro kwavo mudikani ndinodawo kutaurira kuti Jesu haashayiwe mhinduro pamubvunzo upi neupi zvavo nekuti Jesu imhinduro pane zvose hama mudikani chidzidzo chedu chino chanhasi chatanga nenyaya yaJesu achigamuchirwa paJerusarema achipinda muJerusarema akapinda samambo vazhinji vakamufarira nekumugamuchira apa Jesu ainge atarisana nerufu rwemuchinjikwa chii chaaizofira Jesu aizofira iwe neni kuti kana iwe neni tikatenda kwaari tikamugamuchira tigoponeswa nyaya yandinokusiyirawo panguva ino ndeyekuti ugamuchirewo Jesu Mwari akukomborere ndoda kusiya uchiteerera chimbo chatinopiwa navanzvadzi Mesi Muchene chimbo chavo chinonzi icho musandipfuura mushure mechimbo ichi tichakupa kero yedu.